Highlanders yakunda mumutambo wekutanga weBattle for Zimbabwe mushure mekurova Dynamos 1-0 nechikudzwa chabva kuna Ozia Zibande maminutes makumi mana nemashanu mutambo watambwa pamberi pechaunga Murufaro Stadium nhasi masikati. Kukunda uku kwasi Highlanders yave pachinhano chechitatu pamakunda reCastle Lager Premier Soccer League pasi Pengezi Platinum Stars ne FC Platinum. Dynamos yatora point imwe chete chete kubva mumitambo mina yavatamba zvekuti bhera rave kurira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakasaitwa shanduko mumatambiro avo nekukasika. Muteveri weDynamos vaMichael Bundo vanoti murairidzi wavo Lloyd Mtasa anofarira kugadzirisa chikwata chavo pachiri nenguva.
Timu inomira mushe. Lloyd Mtasa anofanira kugadzira timu kuti tambe bhora zvakanaka.
Dynamos yadzikira kusvika pachinhano chechishanu kubva pasi zvekuti kune vamwe vanofunga kuti Dimbare ikaramba ichitamba zvakadai mumitambo yayo inotevera inogona kusazokwanisa kusimuka zvekuti inogona kuzoenda kunhabvu yepasi pasi yedivision 1. Asi vamwewo ndovanoti Dynamos ikapedza iri pasi kunowedzerwa zvikwata muPremier Soccer League kudzivirira chikwata chine chaunga ichi kuti chisabude mugungano guru iri. Asi aka akasike kutanga Dimbare ichitatarika mumitambo yayo yekutanga asi ichizosimuka zvekurwira kutora mukombe wenhabvu yepamusoro iyi. Mumwe mutambo wanhasi wapera seizvi. Herentals 0 Yada 0. Mitambo yehorodhi yechishanu yakapera seizvi. Blauwe Chiefs 1 Chapungu 0. Black Rhinos 0 Caps United 2. Shabani 2 Nitrat 2. Highlanders 0 Triangle 0. Yada 3 Black Rhinos 1. Chapungu 1 Harare City 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.